A very good evening, Zimbabwe. This is Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America this Monday, December the 23rd, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about Christmas, which comes at a backdrop of deepening economic crisis and widespread hunger in the country.
If you want to join the discussion, you can send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are also live streaming, so you can join in the conversation right now. Please visit our Facebook platforms at VOA Ndebele and VOA Shona. We will be live also on our websites, which are www.voashona.com. For Ndebele, www.voandebele.com, as well as voazimbabwe.com for English.
Zimbabweans are bracing for one of their worst Christmas holidays on Wednesday due to the deepening economic crisis and widespread hunger affecting 7.7 million people. The country is also facing fuel and electricity shortages.
Many people in urban areas and outside the country say they are unable to travel to their rural homes to meet family and friends due to the economic situation. Tonight we want to hear from you. How are you coping? What are you celebrating this Christmas? How are you going to the rural areas? If you're in the diaspora, are you sending food home? Please join in the conversation right now.
Yebo, lichona njani Zimbabwe omuhle ikudibana namhlanje kungeMonday kungomvulo mhlaka 23 kumpalakazi sesalelwe nje lusuku olulodwa ukubana singene kukhefu lekhisimusi ngolwesithathu phela mhlaka 25. Yilo ke udaba esikhuluma ngalo lamhlanje, sifuna ukuzwa ke kini ukubana njengoba ikhisimusi isiza ilizwe liphakathi kobunzima kangaka. Siyazi ukubana umnotho kawuhambi kuhle, izinto ziyadula, ukudla akubambeki, kanti kule ndlala njalo elizweni. Amanzi ayasilela kobulawayo. Idizili lepetulo kuyasilela elizweni kanti lamagesi lawo kasatholakali. Asetshona engekho okwesinye isikhathi ahamba okwamalanga. Ngakho sifuna ukuzwa kini bathandekayo ukubana lidlala njani ikhisimusi yalonyaka. Liyilungiselele na abakudiaspora kubo South Africa, Botswana, Zambia, Malawi, Mozambique, DRC, America, Britain, Australia, libuyelile yini emakhaya layahlangana lemiteni kumbe njengathi njengoba sikhona pha ku studio lehlulekile lana sifuna ukuzwa ke ukubana lidlala njani phakathi kobunzima bonke obungaka ngoba bakhona abanye sike sakhuluma labo bathi hayi kubona kabasoze benelise ukusuka emadolobheni lonyaka baye emakhaya. Abanye ngabathi base South Africa bathi hayi ayisikho ukuthi sesadliwa zindunduma umumo osekhaya yiwo ongavumiyo ngokunjalo abanye bathi hayi bathumezele amachangana bhegi amarayisi ompuphu lani lani ukuthi abantwana bakhona ukuba le khisimusi enhle. Asixoxeli bakithi sizwe ukuthi ilispenda njani ikhisimusi uhlelo ngolwenu mafi.
Aiwa kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tino kuchingamidza ine mufaro. Nhasi pano tichange tiri kutarisa isu kuti kisimusi yegore rino makairongera chii. Tinoona vazhinji vari kuchema chema vachiti aiwa zvinhu zvaoma pari zvino, mafuta ekufambisa ari kuti dhurei uyezve haasi kuwanikwa. Mari yemabhazi ekukwira kuti vanhu vaende kumusha vamwe vari kuchema chema vachiti pavari kusvika kuzviteshi vari kubva vasikoona mabhazi akwidza mutengo, michovha zvakare iri kukwidzawo mitengo. Chikafu muzvitoro chiri kudura zvakare. Vari kunze kwenyika kudiaspora sesu sontunga. Gore rapfuura nguva iyo inoenda handiri kumba asi gore rino ndazvitadza ndirunga. Saka ndoza tiri kutarisa kuti vari diaspora muri kuenda here kumba kunoona hama neshamwari kune avo vari kunyika dziri pedo neZimbabwe tinoziva kunana South Africa ndo nguva inouya ana mujivha varanzi mujivha zvaya?
Vanzi injivha.
Ana injivha.
Kana kuti mijibha.
Kana kuti mijibha. Vari kuenda here gore rino uyezve kunana Botswana nekumwe kunana Namibia nekumwe muri kuenda here kumusha panguva ino yeChristmas saka ndo zvatiri kukurukura iye nhasi. Tombotora mukana wekuti tinzwe hurukuro nevamwe vanga vari kutaurawo vamboenda kumabhazi vachida kunoona kuti zvakamira sei tinzwe kuti vanga vari kuti chii. Saka tichanzwa nevamwe vari kuchema chema nekukwira kuri kuita mitengo yekukwira mabhazi. Tichinzwa zvakare nagurukota vanoona nezvenyaya iyoyi yeenergy yezvemafuta vafortune chasi vari papo pahurukuro tichanga tine mazwi akasiyana siyana. Regai tinzwe kuti vanga vari kuti chii panguva iyoyi yezuro reChristmas.
Mabhazi adhura. Chero ukada kufamba adhura. Kadistance kadikidiki kari kudhabhura katata paunenge une vana kuti uende kunodyirawo horidhe ikoko unda chikafu. Hakusi kufambika.
Dhiziri rachona tiri kuriwana kublack market. Apa kuti tiritenge tiri kushandisa maUS dollars saka totokwidza mutengo kuitira kuti kana takunotenga dhiziri tofanira kutanga tatenga maUS dollars nekuti tisi hatingamire kushanda nekuti holiday. Vanhu varoda kufamba nesuwo toda kutoraramisawo mhuri. Hapana zvatingazviita.
Tiri pahighway tikuona kuti mabhazi ekambani yeZupco chaiwo chaiwo ari kunzi akaiswa mashoma kuti atakura vanhu sezvo vamwe vari kuvamanyira vachiti anenge ari nani asi mashoma zvikuru tikuona kuti paainge achikwirirwa chaipo chaipo kana richinge rawanikwa bhazi rakadaro vanhu vanorwisana kuti vange vachikwira mubhazi imomo nekuti inge rakava achikwira pahighway. Saka kana tichikukurudzira kuti hurumende dai yakwanisa kuisawo mabhazi akati wandei kuti vanhu vange vachirerukirwa vachiinda kuna hamanya shamwari yakasiyana siyana. Vanhu vakawanda vari kutadza kufamba nzendo dzavanoda kuenda kunoona hamani shamwari nokuda kwekudhura kwaita mutengo wemafuta edzimotikari uyezve nokudhura kwaita mari yekukwirisa mabhazi nemakombi. Izvi zvaomera veri zhinji nekuti mari chaiyo inobatika havana. Vamwe vari kuchema nekuti havana kuwedzerwa mari dzavanotambira asi zvinhu zviri kungokwira nguva nenguva. Takatarisa nyaya dzekufamba kuita vanhu munyika yeZimbabwe. Tangatirimuwo muhighway vanhu havasi kufamba semakore ese. Vanhu vari kutumira mari kuhama neshamwari dziri kumusha vari kuti havachakwanisi kuenda kumusha nekuti mabhazi adhura. Isu sesangano repassenger association muzimbabwe hatisi kufara nekuti nyaya yedomestic tourism ichange yakuderera zvakanyanyisisa iri kutoderera nekuti vanhu havachakwanisi kufamba vachinoona nzvimbo vanhu vemunyika yeZimbabwe.
Dambudziko remafuta rinopera kana takuwanawo foreign currency yakawanda. Ikonomi yedu ichishanda tichitengesa zvinhu kunze tichiwana foreign currency. Ndo zvatiri kushanda zuva nezuva kuti tisvike palevhu iyo.
Apo tanga tiri kunzwa isu kubva kuna gurukota rezvemafuta kana kuti rezveenergy vafortune chasi ndo vapedzisira kutaura vachitaura iwo mamiriro akaita nyaya yepetrol nedizira. Si tichamboenda zvakare tichikuratidza iwo zviri kuitika kunzvimbo dzakadai seBulawayo panyaya iyoyi yekushayikwa kwezvekufambisa kana kuti kudhura kwemabhazi nemichovha Ntunga.
Yebo kunjalo mavhisile silamavhidhiyo lapa eSwatete. Edolobheni lakoBulawayo eRenkini asizweni abalaleleyo sibukele nababukeleyo.
Mina wangezvito Renkini bengisiyabhaki zvinizama kugadi kuti isimusekhaya kodwa sengehlekile ngokubuda kwamabhasi.
Ngiyabona lula manje. namakuva namajeko zemfilo landland iyahamba
ibusiness iyahamba mama kodwa ntiyabona izulu kalini ngabe izulu liyana kutho ukuthi ngabe kuhamba kakhulu okodwa iyancengiseka kakubanandlobutala
Intengo
thina sintshanga njengabamabhasi thina zivele sithenga intengo nalethi vele sithengisa ngayo
ngoba i-prizes
imele ifanane leyo zitolo abantu ungabathatha kakhulu bangalela bakuthini
labo-ke bebekhuluma lentatheli izindaba yethu ubathabile Masuku. Linsizwe esanda khuluma lapha iserenkini ithengisa amahanisi nxaliwazi aba lamadonki liyawazi amahanisi sithengisa amahanisi lezitrobho ngakho ibikhala ngokuthi hayi abamabhasi yebo bakhwezile intengo zokuya emakhaya kodwa hayi uthi bona intengo yamahanisi lesitrobho lokho ilokhe injalo kabakhwezana.
Ayi wathi nemthereri wedu wokutanga nhasi inguva yenyu vatereri teichingotaura nemi muchitiudza kuti zviri kufamba sei kwamuri ikoko. Tiri kutonzwa kuti tina mukoma Wilfred Chipiri vari panhare. Hallo mukoma Wilfred.
Hallo sisi Mavela Simurite.
Ai wandiri wadi tiri kutaura nemi muri kupi mukoma?
Ndiri muno Harare muZimbabwe.
Ehe, tipirewo kuti kwakamira sei, makaronga zvipi paholiday Christmas?
Mwana mai chironga chacho ndiro pasina. Takatongogara muDzimba, buchikafu chaasi kutengeka zvekuti tingati tingaronge zvataiita makore apfuurayo. Tichitendera tichiita sei, pari zvinezvi hazvina kutimirira mushe. Ende pekuti ufambe uchienda kwacho hauna kwapambochienda nekuti maservicetion edu anepa mafuta emota haatorina kana chinhu, akatooma kuoma chaiko. Saka kuti ndifambe ndichienda hakuna kwakuenda, kwakutongogara notarisana nevana muDzimba.
Vari kuti pamaservice station apa
hakuna fuel, vakungotaura kuti petrol mafuta hatina and hatiziva kuti ashaya rini, ndomhinda yaunopiwa. Saka haukwanisi kuronga zvinhu zvekuti mangwana ndichaita sei, nokuti ivo vacho vanotoisa mafuta acho havatozivi kuti mafuta achauya rini.
Saka dai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii?
Dai taiwana nguva yekutaura nehurumende ndopaitai vaudza chokwadi kuti ano zvinhu zvamukuita zvekutungana kwembudzi muchisuya muchienda kufamuko muchinopfuya muchinokanda chikafu chokupfuya fishi munyika ichitambura kudai sozvo, dai zvachipera ngavataure nevanokwanisa kunge vakomana vechidiki vanokwanisa kunga chigona kugadzirisa nyika iyi. Tine tikuona kuti pakaungana ipo papo vega vari kuita dambe nokuti hapana zvizhinji zvokubuda zvati kuona zvekuronga zviripo ipapo kuti nyika iendere mberi chaiyo chaiyoka. Ndofunge yakuda mukomana wechidiki anonzi vachamisa.
Aiwa mashoko akanaka. Kana munoda kumhoresa hama neshamwari tida kutora mumwe muteereri.
Ndoda kumhoresa hama neshamwari shuwa dzepachipiere dzepazvimba muno muHarare kumuHatfield Masista Park shuwa dzakuti aiwa chingotambura henyu murimo munyika, hatina zvatirikusunga tichiita, hatingachingoshingai nyika ndeyedu, hatingapidze nyika tichisiya nyika.
Aiwa tinotenda, muve nezuva rakanaka.
Silo mlaleli ecingweni uRichard Moyo, kunjani mfundisi? Halo Moyo, mnumzana Moyo, kunjani?
Halo va Moyo.
Lare
dzava mhino regai tiverenge zvavanga vanyora. Hanzi Studio 7 makadiko. Hazvina kumira mushe kuno Christmas Eve, vanhu vazhinji havana chinhu, mari hakuna, asi mumashopu zvinhu zvirimo, asi pana kula varipo.
Yebo kunjalo Mavelasi. Silo Muzi Dube umtembo stemba ecingweni, kunjani Dube?
Siyaphila njalo Studio 7.
Hayi siyaphila. Sikuxhuma ngaphi kwendawo?
Ngise-South Africa.
Ngaphi kwakhona?
Ngise Madese River Park to the Nerantek.
Wenzani emzansi abanye besekhaya?
Ekhaya kuhlaleki, isimo sekhathi sixothile ekhaya manje sikunzima. Ngikuza mona amatoho akhona la abantwana basifunde ngoba lezi kulfisi zakhona pazina tindigani.
Ya ujiwa ngazindu nduma nje tuve. Ngomnya hozi leo kwa hambe kai.
Ya yuseka oka asti.
Ah, ok. Aiku nona oka keuki.
Ay, ay, ok.
Ye, bagiti. Otumezi ile gotu.
Itumezile besikuru kuthi lama uniform akhona ayinto zekhazi izimanga ukuthi lama uniform akhona umntwana okuphethe 0 ku 2 uniform kumele ayithenge esikoleni into zakhona nje uyazizwa kwabantu.
Yebo kithi kungapi khona apho ekhaya ku?
Ekhaya kusekhe kodwa umkhono phana umncane ofunda empumelelo omunye ufunda eNkulumane njaka eBulawayo.
Okay, iyabibiza malini so i uniform ka grade 0?
Uniform ka grade 0 ku 2 thing esikoleni utrayela 300 rand igroup lelo kuzimbeni. And le nto zakhona bekuyilist yakhona ngahlela wethu ukuthi ilist leyo abantu besikola ba aphuza enyindlela. Sekule list ngathi sike siyophunga banikeza bathi ah kanti umuntu lo ufunda ku grade 0 bathi ha isikole sinjani.
Eba yithi
isikolo nje esijwayelekile ukuthi mazakhona hayi bakithi kuzima.
Ah kulobo nzima kodwa eMzansi kuyaphileka khona.
Khona asingeke sithi kungonywana kulesimo sangakithi ngoba ngakithi khona kunzima ngoba manje imali ayikho akulanto eqondileyo kithi. Akulanto eqondileyo komile kusemakhaya kusemadorobheni kuyafana kuhlela ukuthi abantu bangabalekela ngathi. Kusala ukuthi makunzima emadorobheni abantu bethi beye emakhaya kuyelinye. Manje idlalikho.
Na inkinga ke khonapho. Ungathanda ukubingelela izihlobo labangane Dube?
Hayi ngiyabingelela nje bonke khona lethize eThuthwane. Nabakhona le bonke imazibak bonke ezijikelele nje ekhaya. Asibekezeleleni sibonke ukwenzakalayo ngoba kunzima bukhona.
Hayi siyabonga Dube ube lekhisimusi enhle kakhulu njalo ungene kuhle eminyakeni omutsha.
Hayi ngiyabonga lami sithethe mina lingene kuhle.
Siyabonga ngumnumzana Mosi Dube use South Africa uthi akenelisanga ukuya ekhaya kodwa uthi hayi amathangana bheki ale mfuno zabantwana wathumezile. Anzi tinemwe mtereri mafi.
Hayi warikaiti ende tinamkoma Charles Satuku makadiko mkoma Charles.
Hello makadiko ati.
Hayi watiri waditu kusora nemi muri kupi?
Ndiri kunyanga.
Ehe taurite nzwo kwakadiko unyanga kumakomo uyo.
Kunyanga kuri nani atete asine fiyo yaneta.
Zviri kufamba sei ikoko hanzvadzi?
Muma service station umo. Iyo inditengeswa nemabhondi iye zvetengeswa nemashikesi. Asi kuti itenge nemabhondi munoiswa mulaini rekuti munhu anosfera ogorara ari mulaini hapana chiri kumbofamba ende hauitenge fiyo iyo unozoiona usingachaida.
Saka kana iri kutengwa nemabhondi iri kuita mari
iyo kana iri kutengwa nemabhondi mamwe ma 18-19 kana kutopfuura mapuraizi iwayo akatoiswa negavhumendi yao chi akaiswa nezera anopfuura mapuraizi acho iwao.
Kana mchitenga ne US anenge ari pamari.
US warikuita $20 per liter.
Saka inima taura yenyu.
Mose ya diatuwe pa gafu yinu. Mwezi gafu yinu ya tatina ku dollaraiza. Pati iyo siyo ya chiyo jisi ya chitengi kwa nima US. Ma service stations ni oto tarodi mte yao. Kino zivyo kutu ma service stations mte yao. Pati wano tengi kwa nima US dollar. Awano tata kutinika yina chanchi ma US. Pati wano itambira zakari kusiyo. Kita kwa mwoni kutu kuchanyira urujingi wezi babu kana kuchanyira masivo sevande awari kupatu pina kutuma bondi tusinga tenge kana chini.
Saka shamira shakadaro mpane mazwira mkade kutawura kurumende tombo tivaka terira panya yezwa mwuru kusanga nazo yiko kukui nyanga.
Kako managa sefu sewe chidiki sefu suti mapase nja tinofamba katinongo tikurumende wako manati kinya reo tizireo titio duwe takakuta zire hiko. Kiwa nireo muta generation ni mauraya. Hapana kikumbo famba mungi ikashua. Bazi kia ujaro kupaku harare atepeka. Kita $120 kukwira ni kuku gara musiki. Lagi kia ujia kutangira pa $50 kasaga kasina kana kangori ni sugar tusa utichichi. Hapana kana kikumbo famba. Hodi wadao tila ramose ya wano uru menda.
Aiwa munokwanisa kumhoresa hamane shamwari dzenyu pa holiday yenyu yekisimusi. Saka muchapedza Christmas muchiite imanje.
Christmas yangu pedza kutori hakutongogara kumusha motongo uchika ombudzi motongo gocha ndiwo zvaidi mafuta pane pasi.
Akomana mafuta hapana.
Zvakavo mateke ndongomhoresawo zvakare hama dzangu ana mai wangu ana baba wangu variko kumba uko. Aiwa ndinovati vave neChristmas yakanaka tikabudirira vaya ndichasvikawo nekumba kwavo chaiko.
Aiwa tinotenda chaizvo hanzvadzi uyezve tinomboda kunzwawo kubva kune nzvimbo dzakadai savana inyanga uko. Ko kunana Trotbeck nekumuoko vanhu vachiri kuenda here kudhuze nekunyanga ikoko?
Pete. Trotbeck kana mukavabvunza chaivo chaivo hakuna kunoendwa unoenda kunozorora uchizorora chii. Kuzorora kahunge waine chavaita chii chataira chazvinozorora. Kudya mari tinodya mari yatawana kuti hapana kukuenda.
Aiwa mashoko makukutu hanzvadzi. Muve nezuva rakanaka.
Aiwa tinotenda maita basi.
Bye bye. Ndiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri. Hello mukoma Paddington.
Makadiri ni tete.
Aiwa tiri wadi. Tiri kutaura nemi muri kupi mukoma?
Tiri kuno kuPort Elizabeth isu.
KuSouth Africa.
Munyika yeSouth Africa wangu tete.
Taurai tinzwe kwakamira sei ikoko muri kuronga zvipiko pazororo reKrismasi iri kuya.
Pazororo reKrismasi tiri kungoronga kuti nezvo tinge tichingofara nemhuri dzedu asi tinokurudzira kuti tinge tichizvichengetedza zvichiudzisa tisabude-bude kuenda kunze kuno kuti kunyika ine nyika inotyisa zvikuru ine nyika inokondwa nekuurayiwa kuvanhu izvozvi tatitori nevamwe vanhu vatanga tichi munoshanyira kuzvipatara vatandichiona mazimbabwe dzakatowanda muzvipatara vakatobayiwa nemapanga tete.
Kupi ikoko?
Kudhorandiza uku pane hospital iri pedyo nesu parokesheni watinogara inonzi Dhorandiza vakatobayiwa vakomana vanotokwana kuti havashanu chaivo.
Riini hanzvadzi?
Vakabayiwa kutanga kwesvondo rino rineri kutanga palast week pavhara vanhu musi wa15 kuno kwavanovhara musi wa15 ndopavanovhara makambani mahombe ese vachipiwa dzimari dzavo kutanga pasvondo iriro palast week iwo ndopatakatanga kutonzwa kuti kwadai kwabayiwa munhu kwadai kwabayiwa munhu saka vakarara varimo mudhorandiza.
Vanenge vachinzi vaita sei vanenge vachida kubirwa mari here sei chii chiri kuitika?
Vanenge vachiti vakomana vekuzimbabwe vanonyanya kufarisa vakanga vafarisa zvikuru kudai vanodhakwa vosangana nemakadzi vekuno. Kana vadaro zvinomanje vanobva vati varume vacho vanobva vaoti saka mboda kutitorera vakadzi vedu kwoita sekuti vanenge vachiti vanenge vachizviti isusu tine mari vachizviti izvozvo saka mboda kutitorera vakadzi vedu ndopanotaka kurwisana ikoko vari vese vakabayirwa vakabayirwa nyaya idzodzo dzevakadzi.
Saka mashoko api hamungape ivo vechidiki panyaya yekuti kana vabata mari dzavo angave mabonus kana zvimwewo vanofanira kuita sei nyanya vari kugara munzvimbo dzakadai sei dzamuri kutaura kuSouth Africa?
Ini chandinongokurudzira tete ndechekuti vanhu munhu chengetedza mhuri yako urangarire kumusha tarirai mone kuzimbabwe mamiriro akakaita mari iyoyo panzvimbo yekuti uri munhu anofara zvakanyanyisa uchinoenda kune nzvimbo dzekumafaro dzamunonosangana nevarudzi amakasiyana siyana amusingagoni kuzowirirana pakutaura kana pakunzwanana gara uri mumba mako nemhuri yako utenga chikafu chaungochifara uri nemhuri yako fara uri pamba pako sabude bude kuenda kunzvimbo dzekuungana kana waenda enda hako asi uri munhu anenge aine hunhu anenge achiziva zvaari kuita.
Imi muri kuenda here kumusha?
Kwete tete, ini handa kuzokunda kuenda kumusha asi zvizhinji ndakatumira zvangu kutaura kuti mhuri dziriko dzirarame. Mai vangu vangu vari kuno kuti akatumira zvinhu zvese kuti zviite zvakanaka.
Aiwa chimhoresa yenyu hamane shamwari takatarisira zororo rekrismasi.
Ndinoda kumhoresa tete vangu vanonzi mai mapranga vari kunyika yezimbabwe vari pawarren park one tete munhu anga achimbobatikana nekurwara uye munhu akabva kushaikirwa nemuzukuru wake ndaida ngovabharisa nemukwasha wangu yekuti mwari vanochengeta chai kuti murambe muchingonamata nekuramba muri padyo namwari. Kumhoresawo amai vangu vandibereka amai Gombera vari panyika yechitungidza kuunity o chiti hamai makadi zvenyu muve nezororo rinofadza vese nevanin'ina vangu nemhuri dzose dziri pazimbabwe ndichitikomborerwai.
Aiwa tinotenda muve nekrismasi yakanaka musanete kuteerera Studio 7.
Aiwa tinotenda tete mhorese muve nemukrismasi nezororo rinofadza kwamuri ikoko mese.
Bye bye Ntunga.
Inyaya dzekukecha kaidzi.
ndozvandabvudza kuti kochi chiri kumboitika nokutaura kuti vakomana vechibiki 5 vese vakapuwa mari dzavo after musi 15 December vari kuti saka kana vachinge vazokwanisa kuenda kwavanoenda kunzvimbo kundofara vakasangana nemamwe madzimai votadza mukuti wirirana imomo ndo muri kunetsa vari kubva vabaiwa nemapanga
zvakaoma vedwe sikange lekasini leFacebook singakai kusikhumbuzo mlaleli wethu secingweni Silo Tanisa Blessing Dube uti yena mina angene lisanga ukuya ekhaya kodwa zona ngizizamile shame ziyajabula lapho esikhona ngiyabonga mbona uDube lapha ukhuluma ngengane zakhe Nkomo Foster uti yena mina ngiphumelelanga ngesigaba somsebenzi rejoice maphosa Uthi wena kiki linjani mthwakazi hayi siyavuka maphosa ngilethemba lo mthwakazi wonke uvukile Queen Spanda Madonko uthi wena amachono basakazi kuzoba lobani ke laphana kulo 3D Dube uthi wena iZimbabwe siyaphenduka inogo area enter at your own risk zone hashtag friendly warning compatriots kuzoba lo Richard Dube uthi yena salibonani yabingelela ngathi yakubingelela Dube siya kusikhumbuzo moyo osecingweni kunjani moyo moyo kunjani baba nomzana moyo hallo sikhumbuzo moyo
I think number ya winning ya dona ntunga rikatenderere mberi zvedu tikurukura nhasi izwa renyu vateereri pindai muchirongwa tiwani kwete tikurukura nemi tichionesana kuti chii chaizvo chiri kuitika kunzvimbo dzamuri pazororo rino rekisimusi vazhinji vari kuchema chema vachiti zvinhu hazvisi kutengeka kufamba kwacho kuri kurwadza nekuti mabhazi ari kuramba achikwira muzvitoro zvinhu zviri kuramba zvichikwira saka ndo zvimwe zvatiri kutarisa ipo pano uye zvatiri kupai mukana kuti muwanikwe imi muchimhoresa hama neshamwari dziri kumativi mana enyika dzingave dziri muZimbabwe kana kumwewo ndo zvatiinazvo ipo pano uye zvetichange tiri kuverenga zvamuri kunyora panyaya yezvatiri kutaura izvi asi kunavo vanoda kufona tipei nhamba dzenyu makaisa zvakare macode numbers enyu kuitira kuti tikwanise kunge tichikufonerai nekuti nhasi izvo ratoda kunyatsotarisa kuti chii chiri kuitika nekuti tanzwa kune vamwe vari kure uko kunyanga chaiko chaiko vari kutaura ivo kuti mafuta ekufambisa ari kudhura ikoko kana wawana uri kutoita iwe ekutsvagiridza chaizvo chaizvo asi regai timbochingamidza vamwe vari palife edu Donald Mambo maruti Merry Christmas to all VOA listeners and Zimbabweans Paddington Kashanje hanzi watching you from Port Elizabeth Lumo Gwenzi hanzi maswera sei vashamarari tinomufarisa imose pabasa penyu isi turi nani yedu kuno kuMozambique ini ndinoti kudai bond rabviswa towanawo mari yeZimbabwe kwete dzekukwereta kune dzimwe nyika Luke Samuel Simango hanzi moroipa studio 7 I'm watching you from Rustenburg kuSouth Africa hanzi magariro ayo Zimbabwe zvinhu zvaoma ndokutaura kwavari kuita business account hanzi IVOA kutanga ndinotenda nebasa ramuri kutiitira rakanaka ndichiti happy christmas kumuri yose yeZimbabwe asi regai titore makola nekuti nhasi izwa rekuti imi makolas mutaure nesu muchitiudzawo zviri kuitika kwamuri ntunga
It's 29 past 8 o'clock, 29 past 1 o'clock here in Washington, and this is Live Talk. We are talking Christmas, which comes in the backdrop of a deepening economic crisis and nationwide hunger that's affecting 7.7 million people. Sithathe umlaleli ecingweni ubaba uNdlovu. Kunjani Ndlovu?
Siyaphila Nkomo linjani?
Hayi siyaphila. Osixhuma ngapi kwendawo?
Ngogodzwayo eShelabhuzi.
KwaMasabayithwale.
KwaMasabayithwale ndawo ntwa kusesidike ye.
Aha, igama mbani ba?
NguGabiso Ndlovu.
Gabiso Ndlovu.
Yebo Nkomo.
Lidlala njani iKhisimusi khona ngapha?
Hayi thina ngomthandazo kuphela baba kuba kunzima kakhulu Nkomo ngiqinisa ukuthi likhathana madoda. Napha wathi ngalo ke befakazi bethi ukukhathana wethu kunzima kunzima iqiniso siyaphonga ubona ukuthi singenza njani
Eh bakithi
Yes, iqiniso shiwa kodwa ke hayi ke kungelani inkosi zasiphutshisa kuphela khona besicela ukuthi khona ngaba yavuma isane ngoba ngiqiniso kunzima kakhulu akunje ukuthi ugogolo nasekitchini impupu ekhana esenza $80 zayithatha nje uyayithenga njani
i10kg le
i10kg iphosiyethi lapha but ngayisifisa ngaphi mase begangeni ngapha kuma-80-90
uhulumende ubeke wathi siyehlile i10kg si-$50 akwenzakalanga lokho
ngangilapha mina esidile ingafikele selaphuza etown ngale i-$50 ingaseke ilanda ngale amadoda ngapha emashobhethi ngapha selisenza ama-80 abanye 90
ebakithi
yeah.
Hey manje uzakwenza njani lapha Ndlovu indlala kayithiyanga okuyintondolo okugodwa nje ongani kulamahwaho ongakubamba
hayi imbuzi nezabantwana kulo mfana wasegoli ngabe ithe sibulala okuyisalo kwazi kwakho okunye okombuzi lapha sidlulise ikhisimusi le
at least kungcono
uzaba ngcono ya isibongile kakhulu akoma siyabonga kakhulu isincede kakhulu singabantu bapentsheni bakithi bezokwelizame lokhu sisilisele ukuthi khona uhulumende asingezele kufana nokusibakela mbijana kodwa ayikwani siyalibonga kakhulu emsebenzini omkhulu sihlokoze kakhulu basifakele nje i-PTF ku-500 kasise kuma-300 kathesi
hayi siyabonga Ndlovu ukhuluma laba bakahulumende nxa belalele njalo ubingelele isihlobo labangani
ngiyabonga nkomo hayi ndingela abantu abasegoli labanye abasengifana seplumtree emgadini ngalo ukuthi konke nje bantu baphila kakhe ngenkosi ujesu kristu wafake emthandazweni
hayi siyabonga Ndlovu uyidlale kuhle khona ngapho komahlabayithwane
ngenkosi ujesu kristu ngiyakhulekela lani nkomo ngiyabonga baba
hayi siyabonga ngugabiso Ndlovu osithinteke lapho esefilabusi kogodlwayo
rigaiti tore vamwe mutereri vari panhare tiri kunzwa kuti tinenge tina mufundisi panhare rigaiti ndikwavari halokola
halo maserati
aiwa taswera tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura napasta muchakati mupofu ndiri kwadoma
kwakadiko kukadoma pasta
ukadoma kwakanaka asi zvakangooma
tipewo mamiriro akaita zvinhu ikoko
vanhu vache zvinhu zvakaomera munhu womuzimbabwe kuti uende kumusha kundoona vabereki mari hauna mabhazi akwira zvakapetwa saka zvinobva zvaramba zvichiomesera upenyu hwemunhu kunyange nokutenda kwevanhu kunourawa nekutungamirwa kwaita nyika yekwedu ai mwari vabatsira vatungamiriri nokuti bhaibheri rinoti kana vanotonga nyika vakasha mwari nyika inofara asi nezviri kuitika nyika ite zvinezvi nyika tiri kutema every day munhu akamuka anomuka achipopota muzimbabwe hapana munhu anomuka achifara munhu anomuka achipopota izvozvizvi kirisimasi yasvika asi munhu ari kungopopota saii mwari vabatsira nyika yedu mwari vatitsvagira vatungamiriri vanosha mwari nokuti nyika ikatongwa nevanhu vasingasi mwari nyika izere nokuchema usiku nemasikati
saka imi sapasta mazwi api amangataura ekushingisa veruzhinji vakateerera panguva iyo ino yekrisimusi
mazwi andinoda kushingisa vazhinji vakateerera ndokuti ngatirambei tine tariro kuna mwari nokuti muupenyu hwatinorarama tinosangana nazvo asi zvinoda kuti tirambe takatsunga shoko ramwari rinoti vose vachatsungirira kusvika pakuguma vachaona mwari shoko rinoti kutsungirira kusangana nekuoma kwezvinhu asi zvakaoma zvakadaro ngatirambei takatsungirira kusvikira pakuguma mwari vanotiwanira nyasha
ko mashoko amungada kutaurira kuhurumende tomboti yakateerera mataura imi kuti vanhu vanotya mwari ndo vaakudiwa ndaapi mashoko amungataura
mashoko andingada kutaura kuhurumende ndinoziva kuti vakateerera asi havanzi
taurai
mashoko andinoda kungotaura ndeyokuti ngava rangarire kuti vanhu ndevamwari havasi vavo. Ndinorangarira vamunangagwa vachitizvo, the voice of the people is the voice of God. Nokubva varamba the voice of God. Asi vanofanira kurangarira zvakaitwa Nebhukadhinezar, wakaitwa chipuka chisina zita Mwari. Vanhu ndevamwari havasi vevanhu. Vatungamiriri ngavazive izvozvo.
Ameno, kana paine vamungada kukwazisa tisati tatora vamwe kola.
Ndinoda kukwazisa hama dzangu dziri kumusha kugokwe kwamashame, baba Suzeni vamuchakata, namai vangu ana tezvara vangu vari kuchiredzi, nevoo vose vasha Mwari, nemivo muitirwe zvakanaka. Tiri kuti makurukoto ekirisimasi nogoredzera.
Aiwa, muve nezuva rakanaka, muve. Bye-bye.
Thank you. Sithathe umlaleli ecingweni. Umthembo, kunjani Mthembo?
Ngiyaphila baba, linjani?
Siyaphila. Igama elipheleleyo mbani ba?
Elijah Dube.
Elijah Dube.
Yeah.
Uxhuma ungaphi Dube?
NgiseNtebe baba.
Entebe, eGwanda South.
EGwanda South kanye.
Lidlala njani iKhisimusi?
Kankoma kuthela Khisimusi lo nyaka.
Yebo kithi.
Lo nyaka iKhisimusi sokudla ibizo kuphela lokuthi 25 December vele iKhisimusi.
Eish. Umi kubi umumo.
Hayi, umumo mubi kakhulu, mubi kakhulu. Yona imali yakhona yiyo engasathola kaliyo.
Abanye sizwa bekhala ngempuphu lapha lanxa uhulumende ebethe i-10 kg kumele iyehliswe intengo ibe yi-$50. Sizwa kuthiwa ibizo $9,580 endaweni ezijiyeneyo. Entebe khona ngapho ibiza malini?
I-105 pondi.
I-10 kg.
I-10 kg. Akuna nto ehlileyo.
Yebo kithi.
Hayi, kunzima bukhona.
Nxa belalele bona bakahulumende, kuyini ongathanda ukutsho kubo?
Ukuthi babancede sibili, bazame ukuthi bangenele ikakhulu sibili ezitolo. Ngoba kabuthengeki, lokhu lakho kuyimadlana yabo lakho, kodwa izinto ukuthi zithenge kanti thengeki inkomo.
Yes. Uqhubi inkomo yini Dube kumbe zifohlile? Ngizwa amantlogo lapha ekhaya.
Hayi, ziyathi sikulokhu zinyamazane ukuthi azimpizi, kusithole senzima kabi, zikale siba yini.
Hawu, yebo.
Ye.
Ngapha sithole nzima ngendlala ngapha kulempisi futhi.
Ngapha kulempisi manje kathesi bese kushumile imihogo inkomo elapha ayilo imihogo esegangele emahlambini.
Hayi, endingadlu umhogo iyafa kanje inkomo ngithi.
Ingadlu umhogo ivele inkomo sibanya sakhipha vele uhamba umnyathela kuphathaka izihlahla zivela amahlambu.
Ais, akulobunzima Dube. Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ye, ngiyabingelela kakhulu abazukulu bami abakubulawayo. Ngibingelele lo mzukulu wami okhona leGoli, kabuyanga mani uthi uyehlulwa yimali kade sibe ngiwhatsapp uthi imali lesule. Ngithi hayi, mzukulu wami ngawungizwa khona ngapho, hayi dlala iKhisimusi. Ngiyabonga Nkomo.
Hayi, la siyabonga Mthembo. Elijah Dube, ube le Khisimusi enhle kakhulu, le New Year enhle.
Hayi, iKhisimusi yakhona kuphela kwamizangene esibayeni kuphela ngibula le yokuthi izilani kuphela yiKhisimusi yakhona.
Hayi, kakhulu kungcono lokho.
Hayi, siyabonga baba.
Siyabonga Dube. Titore mwamtere hermano.
Ndanzwa pane vanga vakamirira mukoma Donald Mamboma, muripo here panhare apa.
Ndiripotete mavelas mazera sei
na. Aiwa, ndimi listener of the year.
Ngom ngom ndeitenyo.
Aiwa, ndinofara kunzwa nemi.
Aiwa, chokwadi taurai tinzwi.
Ah, zvinogwadza tete mavelas kuti nyika yedu yava chiseko pasirese nemusadiki. Zvinogwadza tete mavelas. Kaona nyika dzimwe dzvamwana anenge achifarawo Christmas, kufarira Christmas kana kare chikurawo. Taifarira Christmas, but iko zvino nyaya dzatinohwa kumushaka. Hadzifadzi, haizviti haumboitise kuti Christmas. Hazviti ndataura navatete vangu vakwira kubva kuHarare vachiya ku between Chief nemvuma vachiti kwai vakwira $70. Saka chikunga distance yaibva kubva muHarare kusvika pachivhu papa. Pakubata kwa $70. Saka zvinhu zvo apa tete avazamawo kuvatumira kuti vawane kuHarare bhozi kuti tivatumire pakata pane pachinetse saka kuHarare kuizi kutora kuti kune dzimwe hama dziriko saka ukavatumira zvinhu zvichibva kuno kuzvinda kuHarare straight kuti izi kuti vanokolect but mari yavazochajiwa yetransport inogwadza
saka imi muri kuenda kumusha here ikrisimusi inoyi
kuinda handakundikana pakrisimasi asinonga muna January asi vanga vachitondikomekedza vatete vangu kuti kana uchiuya uya wakagadzirira mari yakasimba nokuti unozokona kudzokera
hanzi zvinhu hazvina kumira zvakanaka
saka zvinogwadza hazi pai hazvina kumira zvakanaka zvachose
kupane vamwe kola vambouya panhara apa vachitaura kuti kunzvimbo yavari kugara imomo musouth africa kune vanhu 5 vakomana vechidiki saizi dzenyu vakabayiwa nemapanga zviri kufamba sei kwakamira sei kwamuriwo
ini ndiri kurastenburg hakuna kurastenburg hako nyaya dzenoizi dzedziriko asi shoma matswana havanavo habiti yakafana nevamwe marudzi akafana nemazulu kana makoza vanhu vakakata like vanhu vane unyoro vakanyorovera kana mukasangokona navo muvakadzi imomumu kana mudoromo haina hangu handinyanyi kuinda zvekuteverera kumafarofaro izvi saka ukagara ukasaenda zvekumafaro upenyu hwako huyo hwakatiiwo kana wangosanganawo nazvo wasanganazvo asi vanhu vechitwana havana havo kunyanya kuita ukasha semazulu kana mamwe marudzi ari muno chero mukatisa kana xenophobia painoita pata xenophobia uno kwananotwest hazvinyanyi kutaurika nokuti zvinonyanya kuitwa nemazulu nevamwe marudzi ari musouth africa hakuno vanhu vari nani kadida kuvaenda kana vamwe vari muno
aiwa pakanaka chimhoresai hama neshamwari tipete titore vamwe nhasi pana pari kupisa
ya ndoda kumhorosawo hama dzangu vokwamamboma kumushagashe kufamba 85 pamushagashe apa masvingo ndomhorosa vatete vangu vanonzi maifungiwa ndachitaura navo vandataura navo ndovafarira chaizvo vandoda vachaizvo zvamari vari kunonzi kubvuma kumusena ndomhorosa mbuya vangu kwachinorumba kuzaka mai vakazara mai vangu
kuzaka rinopisa
kuzaka rinopisa wehe kwachinorumba
aiwa
ndoenda kusamba range kutriangle ndomhorosa vose vanondiziva ndakambogarako kwenguva vose vanondiziva ikoko ndoenda kwapanganai kuzaka ndomhorosa vose vari ikoko ndoenda kwedu kumushagashe koko ndomhorosa vose nevose vanondiziva navasekuru vangu vachipadza vanosekubabatira ndovamhorosa chaizvo nevopachitamba hama dzangu dzese kumushagashe nevavakidzani vese kumakoholi vakomana vatatamba navo vese ndokumhorosa yamese nichiti muve christmas yakanaka nevose vanondiziva nevateereri vespidio 7 ndomhorosa mufundisi Richard Moyo vachafa kumhondoro handizivi kuti vachafa vachipo here mbotaiwo zvefainda kuti kuti vachafa vakaenda kupi ndo muteereri wekutanga pastudio 7 chitanga chirongwa ichi
aiwa tichavatsvaga
mukoma blessing chitati wamande nechitatu nechishanu chitati wa 3 days pa week vachafa kumhondoro ndo
tichavatsvaga
na mukoma obey na tete prisila tichakatanga chirongwa ichi
ichokwadi tichavatsvaga heshuwe mukoma obey ichokwadi shuwe maita basa hama vamanyatsoti dyo modzoka futi
ndomhorosaikoko ndomhorosa kuvoice of america ndomhorosa tatenda gumbo mukoma jonga kandemiri tete mavelasi muchanganya uye mukoma tungamiri ngomo chris gande namukoma raichoto ikoko na ndimi yake mwakalerie nemainjiniya enyu nevose vanoita vakaita kubasa richinzwe vamwe vatisingazivi vari kumasiri kwezvirongwa zvenyu
aika matora mukombe mukoma tinotenda zvikoro thank you so much we appreciate that
mukoma makaa tinokutenda izvozvo
thank you Donald Mamboma wazvonkumusakazi wonkumunto lapi yamazwi Mamboma sithathe omunye njalo umlaleli cingweni ulungisani kunjani mnumzana
yaphila kankomo ndinjani baba
hayi siyaphila isibongo mbani
mina ngumpanyimu kudlo yomnyama
mpanyimu
ye vela kumpanyimu
Aha. Ah, kusi pamazwi yakho lapha ngeKhisimusi uyidlala njani?
Hey, eKhisimusi lo nyaka kimi ngalokuzima lapha vele akubambeki lutho into ziyala baba ngoku.
Yebo kithi.
Uzima kodwa ngengafika le mabhasini ngithe nginye mina ngokwami hayi mbonto enzenele ukwenza anything ngoba vele yoni ukuthi khona apha ngiyidlali ngikhona apha koBulawayo kuyehlula. Solo yithi ngizama ukuthumela abadala hayi inkani. Okuyigrocery kwe-500 kuveleka kuba kwani bebavili nje.
Nge ngakhuluma lo munye esithi uvela eBotswana obetsha okuyi-shopping e-Francistown. Awuzange ukucabange lawe ngaleyo ndlela.
Lapho kuyabe sokufuna phela ndidingele yo-forex manje i-forex yokuya eBotswana lapha kuyabe sokumethi ngibhodile ezitalada ngingabanjwa ngigwetha 10 years bese ngizithi ngenzeni kekho akuzimo
yeba kithi
ya kuzima ibhondi lethu leli ngivele angazi kuthiwa yi-currency but ukuthi sithi i-currency yakhona isiza njani mina kuyangehlula.
Manje uzayidlala njani kodlwayo uzabubhota njengamalokishi lele labangani?
Yeah, hayi yikho esizakwenza ke namhla ngengaba nenhlahla uzubone ngibhodile nje ngafika ephumula South kumfowethu ngale awu lo malaja basiwathwitshisa okunye ukuthunyelwe ngumntu akabhuti khona la ngase ngazuza la mamalolibhogu baphathele abanye abantwana ngapha.
Yebo kithi, hayi kuyabongeka. Kuyabongeka kakhulu.
Kodwa khona ngamile sihlale sisethembeni ukuthi hayi izinto zizolunga ngoba hheyi singekele ukuba lethemba thi yaba yini imali kayithenga kula magetsi akula manzi izikulufizi khonapho zisikhangele so akusizama ukuthi khonoko okuncane ongakudobha kathesi ukwanise ukukhavisa uJanuwari ngoba ziyavulwa phela izikolo and kukhanya ngani ama-school fees azakhwela ngabo-400-500%
bathi ithemba kalibulali babuye bathi njalo akulahlwa mbeleko ngokufelwa.
Ngimqotho lelo kankomo siyabonga sho ukusiphakathi ithemba akuzoze kulunga athi kuyabheda ngani.
Hayi kuzalunga ungathanda ukubingelela.
Hayi kuhle ngithalele ithuba lokuthi mbingelele ngizathanda ukubingelela ubaba nomama abakhona lekhaya eKanyandavu. Ngithi selikhumbula abadala ungezi ngeKhisimusi ukuthi kuzima kodwa hayi kuzalunga. Sizwile lokuthi izulu kalini sekuthenza inkosi izasihawukela line bantu kulinywe ukuthi siphile. Mbingelele labafowethu uzimangele ofikile uMakhosana umfowethu uzibusiso khona ngale phumula South ithi lisebenzi yani hayi mina ngifike kusetela ndaba. Ngiyabonga basakazi Studio 7 ilale kahle.
Yeah, kusemini kodwa hayi siyabonga uyidlale kuhle iKhisimusi empanyeni.
Ndandi sale kuhle khona ngapho abantu abahle siyabonga shu.
Siyabonga ngokodlwayo uLungisani ovela kugodlwayo khona lekomazi laba ithwale.
I think sinembo bamwe kola bakamirira pa Narir Gate ndikovari halo kola.
Halo.
Hey, sorry tambo kubatisa ikwengo yakareba makadi yenyu tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Ndikuma lostendi moyo eno wagwelo esigabeni sesibingo.
Ucingo lwakho moyo lungani lwehla lwenyuke zama ukutheta kancane lapho khona.
Ya sizo ke amaqinga.
Yes, okungconywana ungaqhubeka.
Yebo baba, hayi ngiyabonga baba ncinga namhlanje bisela ngikhumbula nami baba.
Hayi siyabonga lathu ukuthi ungenile kuhlelo.
Kakhulu baba, hey isimo sibi baba Ntunga, hey isimo sibi, hayi iKhisimusi kakuda zaKhisimusi khona, abantu baseduveni zindlala zodwa baba.
Ye madoda.
Ihulumende yethu, hayi hayi siyehlulekile, shiwo iqiniso lihle, sesiyabe siyazame sidonsa ngamazinyo, sidonse ngayo yonke indlela, kodwa kathesi ke ngathi ikhuba litshonile baba.
Kuyini moyo ovama ukuthenga ube lakho umdeni wakho ukholise ngelanga leKhisimusi ongathi wehlulekile ukuba lakho lonyaka?
Iqiniso lihle ngivama ukuthenga sibe lami ngithenga ingxenye ngo-10 kg rice 10 kg flour 10
Nxa elalele ubaba uMnangagwa labanye bakhe kuhulumende kuyini ongathanda ukutsho kuye moya?
Mina nxa belaleli beyisicelo sami bengicela ukuthi njengabadala nabo-ke kumele bebone ukuthi isimo esikuso khathesi asibi kakhulu, ngabe bayahlala phansi bebize uwakuthamisa bekhulumisane engxenye isimo singaba siyasisehla sisiba sihle ebantwini, ngoba njengamanje abantu bahlixoxe zomlomo akulalutho babantu. Ngasibili ezitolo lapha izinto zikhona sibili, kodwa kokwesibili imali akayikho baba, iwa njalo njalo.
Ungathanda ukubingelela isihlobo labangani?
Ngithanda ukubingelela umzali wami uMandla Moyo, nomzali wami wesifazane uStela Ngwenya, nabantu abami uSiphiwe uShepherd, nabana abami uSilvester uSithokekile uSithulisile uSithandazile noNqoba Izitha Moyo. Ngithokoze kakhulu kakhulu babantunga, ngicela lihlalele imbamba babantunga.
Hayi, sizakwenza njalo Moyo, sizakufonela kwezinye inhlelo. Siyabonga kakhulu njalo, belekhisimusi enhle.
Hayi, nani ndifisela ikhisimusi lomnyaka omutsha olithukela baba. Hayi, jabule kakhulu baba.
Hayi, siyabonga Moyo.
Yebo baba.
Stanley Moyo sixoxela ke lapho eseMidlands. Koma vi imimi muchikura ichi chamai nyatso farira kuti kana chiripo muswa 25 maiti nasi tiri kutika kisimusi.
Isu actually tanga tine tradition nekuti vabereki vangu vanga vari ma businessmen. Saka vaigara vari kunze vachishanda taionana kakawanda kacho muswa Christmas, saka vaibva vati tiri kuenda panonzwa Orange Grove. Paka hotera kamwe kakari muchinoi. Tichino zipigwa. Aiwa, tichijira masondino. Aiwa, ndo memory andina yoyo. Asikana tiri kumbato, titozo vaikoko maitenda kumbato, sangana ne hama, ni shamwari zineke zava uchipinge uko. Tichijira futi nyama yo uku. Nema drinks zvese, aiwa, tichina kizuka.
Mchino zipigwa. Aisuzu, mdarangu aishana ku South Africa, aiwa injifa, saga. Zaito ya nema 10 kg ema rice, tastic rice, ina mayonnaise, ina tomato sauce, netumwe tuma watu wati toka wanda wanda. Aita isi pigwa zvekuti. Ndiyo memory andina iyoyo.
Koye zvi.
Ndiyo mbudzi. Zvichakadaro. Zvichakadaro.
Unogona kuvhiya mbudzi?
Kuvhiya mbudzi? Ungavhira na mbudzi nenere. Mbudzi. Asi ndichikura ndaitya kunyatsoicheka pauro apa. But mazuva ano ndinombotya hangu mudzimwe nguva, kwete kutya kwekuti ndiri kutya, but you know, my conscience I would feel very guilty, but ndikaona anocheka andoivhiya 10 minutes ninge ndapedza.
Aiwa, pakaoma, aiwa, nasi sekutaura kwataita tiri kuda kungoonesana kuti muri kuzvigona sei, tanzwa kune vakasiyana siyana vari muSouth Africa vapindwa vachitaura, tataura navamwe baba vari kuinyanga vanga vari kuchema chema vachiti nyaya yemafuta ekufambisa ndo iri kunetsa. Asi regai tiende kuna mutereri wedu. Halo Mukoma.
Halo Makadini wadidongo.
Aiwa, tiri wada, asi dzikisai volume yenyu, ndiri kuzvizwa ikoko.
Oya, muta zvidhi kezvino.
Taurai YouTube.
Christmas.
Aiwa, takamirira kupinda muChristmas, tasara mazuva mangani mairi.
tinokutenda kuti mari unozarikade kuti kana akagona kubvana sijeni wari kusvika inge zvinezvi
tapapa
haambokoni wekudaro
aiwa ichokwadi tirikutaura nani uyezve muri kupi
murikutaura navagogodi vari kusouth africa
taurai tinzwi
hai ndinokuda kutora mukana unokukwazisawo mhuri yangu yose iri kuzimbabwe iri pamushosho ndichikwazisa vana mai stefani ndivo vadzimai vangu ndichikwazisa nastefani wacho ari kugwanda ndichikwazisa nafiona ari kuharare ine timu yacho vana bheri vari kumusha kwagutu nemaliyona nanatadiwa nafe tinoenda kupinda mwari nokuti sisukidza kuti tisvike panguva inotiyatizwa
kupane zvamakagadzirira here mastondido ekuendesa kumusha kana kuti muri kuenda here kumusha pakrismas apa
ini nguva ino handiwanzi kufamba ndichienda kumusha nechikonzero chekuti ndinoziva kuti unogona kuseenza nguva yese mari yacho yese yotutwa nemabhazi saka zvoune nguva indiri hapana saka ine ndinowanza kuti ndinotatumira zvinhu woryawo krismas yavo vachifara inino pana january february toindavo tozonourayawo mbudzi dzedu woitaura huya hwembudzi hwokumona huya hunonaka huyawo saka kutumira hedu takatumira havo zvokupfeka nezvokudya izvi
aiwa pakanaka aiwa pakanaka muveni taurai
ndoda kukurudzirawo pane muchinda wekuzimbabwe anagazvitaura handikuti vatari kuredhonosa kuta kuti pane vamwe vanhu vanokwana kuita vashanu vaibayiwa nemapanga
taurandoda
kukurudzirana mazimbabwe kuti vakomana nevasikana hazvirere kuti kana munyika medu nditida kumira zvakanaka kwataenda tikanoshanda tikaona zvatawana tokanganwa ngatisakangana nekuti kunoku munomuribisa tichadzokera kumusha tine zvoshandisa zvinhu zviya zvatakadii zvatakashanda saka ngatisafira mutango
aiwa mashoko makukutu
ndo mashoko angu anoda kupa vanhu vose vari kunze kwenyika kuti ngatizive zvatakavinga nyika yedu ichanaka
aiwa tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka
nemivo mwari akuitire zvakanaka nokugona kutibatira mawaya zvakanaka ivova
aiwa tiripo handisi muri kuona vamwe vatoenda kuzororo isusu tinawo mapadza tiri kungorima
mwari akuwedzere makore kurarama
tinokutendai mutunga
thank you the inini gore rino mazi gore riya ndakaenda gumba ndikasvikouraya mombe saka gore rino ndanzwa kuti mombe dzacho dzakaonda bhozi panga pane nzara ndikati saka kuinda pasina mombe dzakakora hapana mombe ichaurawa paka saka ndikati arega ndombogara mushana
aiwa rega titore muteerero ndokupedzisira halo kola
salamu makadi henyu
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
tinongotaura nabeauty pachao kuurungwe
kuurungwe kwakadii ikovo
kuno kuri nani zuva kupisa mbeu dzacho hadziri kungofa zvinhu zvacho zvakaoma
muri kumagunje here
kutodarika magonje kwamukonori chaiko
okay saka muri kubata seiko zororo rekrisimusi iri
zororo rekrismas rakatooma vedu wei hakuna chiriko
sesu
tichangobva kuchikore izvozvi kuti vabereki vatoine krismas zvinhu zvakaoma next year january inenge uchienda kuchikoro saka zvakaoma
muri kudzidza kupi ko munin'ina
ndodzidza paharare poy
saka chii chaungati iwewe ungada kuti hurumende inzwe kubva kune imi vechidiki kana vakateerera
tivati hurumende iwanisewo vanhu mabasa uyezve vasimudzirewo pazvirongwa sekuti vaberekiko zvino vazhinji vanobhesa nekurima saka tati vasimudzirewo pazvirongwa zvekurima uyezve munyikawo ikonomi ingeri stable like mari iko zvino hatina mari yatiri kuti tiri kushandisa mabhondi acho hasi kushanda tiri kushandisa maus achona ari kunzi akapinda muno muzimbabwe anenge asisina value saka zvinhu zvacho zvakatooma hurumende yedu dei yatigadzirisirawo pane zvinhu izvozvo
dzimweni
dzenguva nyika inga asimukira
aiwa tinotenda munin'ina ungomhoresa kana munhu 1 chaiye nguva yedu yapera
Na ndofunga ayinda ke sifike emaphethelweni ohlelo lwethu lwalamhlanje sihlobo esithandekayo. Siyazi kuyaphithizela ngalesi sikhathi sekhisimosi, abachayeli lichayele kuhle emgwaqweni lapha. Lihambe ngonanzelelo, hayi ukuphuza utshwala bese liyachayela. Abachayeli bamabhasi lemchova lihambe kuhle labadala emakhaya. Kwanele olivalelisayo ngentungamili inkomo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who you're saying have a very good evening. And let's meet again. We're continuing this Christmas theme throughout this week. You have a very good evening. Bye-bye.